manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoziisa kuti mapurisa asunga vanhu 10 nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reTripleC kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira na chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda makwikwi netball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura vamusanga.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu 10 nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reTripleC vatinashe chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasungwe vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naComissioner General wePolice vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvokuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe ngaaende kuchitirongo ngaaende kumadzita redzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefeta kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva 10 nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weTripleC vaGift Ostalo Sizi vavati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvokufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopa divi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti Triple C neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova vatsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muTriple C kubhikita vaJenomupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinokura 20 dziri kugara pachikoro chekwachikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mushe kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhogi Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachiridzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vagift goreze vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF, vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero. And is it not enough? Vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepukai Chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo vesungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Kana zvaita kuti chese tinofanira kuya kuHarare, tora kuisa 2 million mark kuHarare. Kana chese 2 million mark.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirishonga kunogona kukanganisa sarudzo zvinozoita kuti zvisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro, musinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirishonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dziko mwedzi uno. Mumatsoka vaburitsa patadhemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchi vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira TCCC neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tatisusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe, ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhisho.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora apo pakaurawa nhengo yeCCC, vati nashi chitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelection. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches, zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese, Bishop Ignatius Makumbe, vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Nezuva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndozvinja tiri kuda kuti tidzidzisane, tidze munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can.
Vasaina vakamirira bato reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
CCC ibato rerunyararo. Hatidi bivi shonga. Hatidi kukeuka kwe ropa. Saka pesi pesi panota urwa jizweru nyararo. Mutu unatakamira tenitipa juzi.
Vati shuguro yavo ndeye kuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi vafortune chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichi pinda msarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa nava Douglas Monzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nekuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace uye vechurch vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vatiwo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekuuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chiitika chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Dano ravatora idakanaka kuti vemubatane tipana mapazi akasiyana-siyana. Vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tinoda kuona kuti hazvipereri mumugwagwa here chete. Pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza. Nekuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizhon. Asi pamagrassroots tiri kushuvhuvha here ivo vacho vari kutora zvinodhaka. Kana kuti vari kumusana nedambudziko irori.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho nekukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara. Kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabata nekusiyisire ruoko tichivatumidza masaka akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndozvandiona zvichiitika. Ndosaka pane timu imwe yatinoshandisa kuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi. Ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana akushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa. Mbakunitane kusupervisor munhu wemwana kana kuti behavior yake. Tinotibatsira kukurumidza kuona shanduko pahunhu wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupervisa kana chekunyatsa kucherechedza hunhu hwevana tumechingwa wakengera mafoni kana tichingwa kazvinhu zvepanyama zvezvimatiri elisti asi zvakanyanya kukosha kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari pamwe achafari kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakudonoka kudzoka kumba iwawo masaizi iwayo yazvo anenge achitonongedzera kuti aiwa pane zviri kuitika zvinenge zvikati tikurumidze kuona zvekuita.
Vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe Muzvare Irene Peace Hungwe vari parunare muHarare neStudio 7. Muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiri webato rinopikisa reTCCC vaNelson Chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kucheche mudunhu reManicaland. Uko vano mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwaChivi. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaKembo Mohadi vanga vari kuBait Bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapato avo rutsigiro. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muNiger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava riri munyika iyi. ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden. VaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC. Vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Asiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi ndiva makoshoko. Vashoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa. Vashoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. Vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwaChilonga uye parizvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varu wazikana zikuru nekumufuwa kwacho.
Izu zino sigiri wane mungwe mugari wekusi Yakovu kukariba mudunyo rema Challenge West vashaini Gwangwala. Vagwangwala vanoti madzitsiguru avo akabviswa munzvimbo yeZambezi pachivakwa dhamu rekariba uko kune mamwe magwenye emagesi vachivimbiswa kuti magesi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga madzitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magesi achakuteerai mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagwangwala vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusaririra kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Modelo iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense yekumaina nethe RDC ichishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburiki dzane makanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Nhau dzemitambo. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charova Bebedo 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndiwo wabva wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti group of 16 mushure mekurova Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Kuvheya. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zitsininga weStudio 7.
akabereke kwa Highfield kulusaka.
Nataka zima gitari izi zaka tangarini.
Magitari ndaka matanga mgoe na 2010 topa ndaka tanga kurekoda batu kumashureo kaengo fambo na namkuma rogi chendo ma live shows kwa wano indao chingono chingo dziza pandaka ita e singu ya inzi You Give Me Hope yange ya rekodwa na namkuma Rockford Josephat.
Wabereke ile ukama vaitu wakuti ipa maka shitanga
wabereke waneta damuziko na usunuti babango wakarari munu wa magitari kubo kuma tungoti late 70s muna kati nga tutango wa magitari ya chaimbori za wana teenage kupo nika tindaka vili ngitwa ni wabereke ya wanzenda kutonye
ili kutambiru wa sayi ni manzi ya nyumu chaunga umu
wanu warutambira music waka na because haisi kungo tere wa chete pa ma platforms waka ita say YouTube kana uti ma radio stations pati ndunona ne kufamba kwa tunu ite because nufamba mzumbo za kasian masungura zone kutika na usingari ze sungura ya kwa audiwe pati tunuenda otaka bere kwa ona na mkoma Romeo Gasa tizi makete and raises unuto shika auto perform auto dahwani auto fara saka I believe kuti wanu warutambira music yedu saka na kakia sera
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ma challenges maombe atinawo ini ndikini maresources atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati atinoda kuti tiite kusvika kunyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika pati saka maresources atina uroda kurekoda yoenda hapo wako rekoda sekukia kia uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo yakanyatsoti oo
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kuti bata pa +26378715585 email address is lguvea09@gmail.com pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea pa Twitter Instagram Lenin Guvea nokwanisa kuti bata pane any of those
mashoko amungasiriwo vatsigiriri venyu ndeyekuti kudii
kwangu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo ngavatiteerewo maplatforms edu maudzana udzana ikoko maudza vamwe
nasi was a Friday chitipai kamwe chete tamunoda tibude nako mudariro timbo jambawo maspika
ndoimba kuti tikabuda edu muchirongwa umu ne free wifi because ndoka ari kupisa kacho ndoka ari kurira izvozvo ndoka ari kusheka maskrips saka ngatingobuda ine free wifi iyoyo takatongoenda takaenda zvedu
Matrena, uri sei godaruchoni, mamma matrena I momo, famuri ngawe musiki, papara enyu ave matrena, I don't know if you know, if you know what I know, papa pano, chaveti pata pata, papa no, chaveti pata pata, utaura ere benyana, utaura ere benyana.
Hanzi kango makaririsi ndoka anoparuka tata kunakizwa nako kambo free wifi handizoti kana ita eroti kwansengwe tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri asimanzwa kambo kubva Lenin Zvidzai Guvea anga achita hurukuro na Ivan Zininga we studio 7 musakangana chirongwa che live talk na 8 PM manero ano apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematengerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare sezvo nguva yedu yapera timbotarisa misoro yenhau zvakare gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTCC muHarare neZuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.